Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu kukadzi 7 2020. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Avanemwe yekukutadza vamwe vanemweya yevhairesi hatidi. Kana mwari usiri kudemba anofara kana achiona vanhu vake vagere kurugare achiona tiwirirana.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti vanhu vanenge vakundwa musarudzo vanofanirwa kubvuma kukundwa.
Mutungamiri vedu kunyanya vaMunangagwa navachamisa sezvo varivo vari kutaridza kuti no vane rutsigiro rwakakura muZimbabwe. Kwete chete nekuti vane rutsigiro rwakakura muZimbabwe asi nokuda kwekuti tine shure yekuti kana tikabatanidza vana veZimbabwe vari muzvipoka izvi nyika yedu inotanga kuenda tova nemuono mumwe chete.
Vaimbove murongo wemisangano yevechidiki muzano PF vaGodfrey Senengamo vanoti vaMunangagwa navachamisa vanofanirwa kutaurirana. Muzvare Mary Mubayiwa vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti vanhu vanenge vakundwa musarudzo vanofanirwa kubvuma kukundwa voshanda nekupembera nevanenge vakakunda kuitira kuti munyika muve nerunyararo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Pahambe rine kuchena, pambe rine utano, pambe rine ZANU-PF nekubatana.
Vachitaura nhasi mubhangeti apo vanga vachitsvaira marara mumusha unogara veruzhinji wekuwadzana, vaMunangagwa vati vanhu vanofanirwa kuwirirana munyika uye kuti kana munhu akundwa musarudzo haafanirwe kuita zvemhirizhonga asi kuti anofanirwa kupembera nevakakunda kuti munyika muve nerunyararo.
Avanemweya yekukutadza vamwe vanemweya yevhairesi hatidi. Kana mwari usiri kudemba anofara kana achiona vanhu vake vagere kurugare achiona tiwirirana. Tine murayiro pabumbiro remutemo wedu wenyika makore mashanu ese paanopera tinovane sarudzo munyika. Taita sarudzo iroro vamwe vanohwina vamwe voruza. Vanenge vahwina sarai vanenge varuza sarai nevahwina.
vaMunangagwa vati kana munhu akundwa anofanirwa kusiya zvinenge zvakamukundisa zvemhirizhonga uye anenge akunda sezvavakaita oramba achiita zvinoita kuti arambe achikunda. vaMunangagwa vati bato ravo reZANU-PF rinokunda nokudaro richaramba richiita zvinokundisa zvekuenda kunonzwa zvichemo zvevanhu nekuzvigadzirisa sezvavakaita zvekuunza mabhazi anobhadharwa mari shoma yekufambisa.
Ozoona kuti ko isu tahwina tahwina pamusana pei oramba uchiita zvinohwinisa. Iwo vari kuti ndarudza pamusana pei osiya zviya zvinokuruza. Haleluya. Zvino zvange zvinohwina. Saka icharamba ichigadzirisa ichisimudzira zvinohwinisa. Ndozvokuita kuvanhu.
Kunyange wa Mnangagwa vasina kudoma bato nezita vazhinji vanoti ibato rinopikisa MDC inotungamirwa na Nelson Chamisa ranga richitaurwa. Asi mutevedzeri wemutauriri webato MDC vaLuke Tamborinyoka vati bato ravo harisi kuzobva pachokwadi chekuti vamunangagwa vakabirira sarudzo izvo vanoti Zimbabwe Electoral Commission yakabvuma nekuchinja zvakabuda musarudzo katatu. Panyaye utsanana vamunangagwa vati hurumende ichaisa mutemo wekuti motokari dzose dzinotakura veruzhinji zvikuru mabhazi dzive nemabhini ekurasira marara sezvo zvakaoneka kuti vanhu vanenge vari mudzimotokari vanorasa marara nepamahwindo. Asi mumwe mugari wemubhangeti asina kuda kudomwa nezita anoti kuchenesa nzvimbo hakufanirwe kumirira zuva rinotsvaira mutungamiri wenyika sezviri kuitika mubhangeti umo makatsvairwa nezuro nekuti vamunangagwa vari kuuya.
Vanomira president tinofanira kungoita orali vanhu vaite clean up vanochiclina each and every time.
Vamunangagwa avo vasvika mubhangeti nguva dza 8 mangwanani dzavanga vachitarisirwa vaudza vanhu kuti vakurumidza nekuti vari kuenda kuAddis Ababa kuEthiopia nhasi kumusangano weAfrican Union. Ndakamirira Studio 7 mubhangeti ndini Nunura Ijena.
Vaimbo yemurongi wemusangano muboka revechidiki reZANU PF vaGodfrey Senengamu vanoti kurwisa uwere munyika kunobudirira chete kana vana veZimbabwe vakaita chirwirangwe zvisinei kuti vanobva kubato ripi rezvematongerwo enyika. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi vaTsenengamu avo vakabviswa pachinzvimbo chavo musi wechitatu vati havakendenge nekumiswa basa kwavakaitwa. VaTsenengamu vatiwo kunyange hazvo vakabviswa pachigaro chavo havasi kuzonyarara munyaya dzekurwisa uori. VaTsenengamu vati chido chavo chekurwisa uori ndicho chapa kuti vatange sangano rinonzi Zim First Agenda iro rine chinangwa chekurwisa uori munyika. Asi vaTsenengamu vati hondo yekurwisa uori inobudirira chete kana vana veZimbabwe vabatana. Vati izvi zvinobudirira kana mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaita hurukuro nemutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa. VaTsenengamu vati vane chinangwa chekuunganidza vatungamiriri vaviri ava kuti vasangane musi wa21 kukadzi kuti vataurire veruzhinji zvikonzero zviri kuvatadzisa kuita hurukuro kuti vagadzirise matambudziko ari munyika.
Tiri kuronga isu seZimbabwe Zim First Agenda yatiri kuronga semovement yemacitizens yekupusha nhau dzavo kuti tikumbire kuti vatungamiriri vedu kunyanya vamunangagwa navachamisa sezvo varivo vari kutaridza kuti no vane rutsigiro rwakakura muZimbabwe, kwete chete nekuti vane rutsigiro rwakakura muZimbabwe asi nokuda kwekuti tine shura yekuti kana tikabatanidza vana veZimbabwe vari muzvipoka izvi nyika yedu inotanga kuenda. Tova nemuono mumwe chete, simba redu rese torisa panzvimbo imwe chete, toshandidzana. Tinofungira kuti tine patinokwanisa kusvika. Hongu hatingapedzi matambudziko edu ese, asi tinofunga kuti iringe riri danho rekutanga rekuti matambudziko atinawo muZimbabwe ange achipera.
VaTsenengamu varamba mashoko ekuti pane vari kuvashandisa mubato reZANU PF vakati vana veZimbabwe vese vane chido chekurwisa uori ngavabatane navo kuti vapanane mazano ekuti vangapedza sei uori munyika.
14 wemwedzi uno watiri waFebruary tiungane sevana veZimbabwe kuti tirangane tiite maonera pamwe pakurwisa dambudziko reuori rakonzeresa nyakanyaka mune zveupfumi munyika yedu ino yeZimbabwe.
VaTsenengamu vaudzawo vatori venhau kuti vanokatyamadzwa zvakanyanya nekumiswa basa kwavo mushure mekutsoropodza vamwe vana muzvinabhizimusi vasiri mubato reZANU PF. VaTsenengamu vati vanoshamiswa neutungamiriri weZANU PF uhwo husina kuvamisa basa pavakamboita musangano nevatori venhau gore rapera vakadoma vamwe vakuru mubato iri kusanganisira vaObert Mbofu navaJoram Gumbo panyaya dzehori asi vozomiswa basa vadoma vanhu vasiri nhengo dzebato iri.
Ya ndino tadza kukadzika kukuru sekukadzika kukuru kuitwa zvakare nevana vazhinji vemuZimbabwe kuti patakadoma vakuru vemusangano kuti vane mapasa ehori avari kuita musangano hauna kumbofunga kuti dzinga. Asi patadoma vanhu vasina chekuita nezvigaro zvekumusangano kunze kwemumwe chete anodzitafadzwa musarara, taona taakudzingwa mubato, taakutorerwa mapositions yedu eutungamiriri, taakunzi tinofanira kuenda kuchikoro chinodzidzisa gwara remusangano. Izvozvi zvatipa kukahadzika kuti chii chaita kuti zvidaro.
Studio 7 haina kukwanisa kutaura nemutauriri wavamunangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vaudza Studio 7 parunare kuti hurumende haina zvaingataura pamusoro pemashoko ataurwa navatsenengamu sezvo vanga vachitaura pfungwa dzavo. Mutauriri wevechidiki mubato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaStephen Chuma vati seMDC vakabvira kare vachitaura nyaya dzekurwisa uori. VaChuma vapomera vamunangagwa mhosva yekuva neuori vakati havangagoni kurwisa nyaya dzeuori munyika.
Uori hunofanira kurwiswa nekuti uori wakashata hunoita kuti nyika isaenderera mberi. Asi isu seMDC we are very clear kuti nauye kurwisa uori tinotana kutanga nekubvisa watingati pachirungu Archbishop weuori.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Musangano weTripartite Negotiating Forum kana TNF wemazuva matatu wanga uchitwa muHarare pakati pevamiriri vehurumende, vamiriri vevashandi pamwe nevamiriri vevashandirwi wapera nhasi pachinza hapana kuwiriranwa panyaya yekuti gungano iri rotara here mari dzinofanirwa kutambirwa nemushandi wepasi kana kuti dzoramba dzichitarwa nemakambani achiwirirana nemasangano anomirira vashandi kana kuti maunion. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti nyaya yanetsa ndeyekuti votangira pamari inoita kuti mushandi wepasi akwanisewo kufema mbichana kunyange hazvo isingagone kumuraramisa. Studio 7 yakundikana kubata vamiriri vehurumende pamwe nevevashandirwi vari muTNF kuti tinzwe mumativi avo. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMoyo pamusoro penyaya iyi.
Musangano wange uripo weTNF wange uri musangano wokuona kuti nyaya dzinonetsa, nyaya dzemari, nyaya dzeupfumi, nyaya dzekuti hurumende ingatidzana sei nemaemployers kana kuti vashandi dzingaitwa sei kunyanya nyaya dzemari. Saka ndiyo nyaya yange ichikurukurwa kwamazuva afura aya. Pane dzimwe nyaya dzange dzisina kuwirirano dzabva dzadzorerwa kuti dziongororwe.
Chii chikuru chamatadza kuwirirana?
Inyaya yekuti tinotangira pamari kuti munhu tingati iyi ndiyo mari yemurombo wekupedzisira haigoni kumuraramisa asi inogona kumbomutemesa bichana. Imari ndiyo mari tiri kutadza kuwirirana iyo zvino. Tiri kufungidzira kuti nekutaurirana kuri kuitika maemployers achazokwanisa kuona patiri kufa towirirana kuti minimum wage tingati iri nani yekuraramisa mhuri. Ii minimum wage yemari maemployers havasi kuda kuti nyaya dzemuhoro dzitaurwe kuTNF. Vanoda mastructures agara aripo kuti vashandi kumakambani ndivo vanofanira kudecide nyaya yemuhoro. Isisu tiri kuti yanyaya yekuti tikwanise kusimudza murombo kana ipapo hatisi kuwirirana.
Saka munotarisira zvakare riini kusangana semusangano weTNF?
Isisu tinoda kumbowana nguva yokutaura nemamembers kuti ndepapi patiri kukonana nemaemployers. Kana tawana mandate kubva kuvashandi kuti tinokwanisa here kucompromise kufura zvataita tichatonyorera iyo hurumende kuti tatoda musangano.
Vanga vari munyori mukuru wezCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Varairidzi nevabereki vanoti vakashamadzwa nehurumende iyo yakwidza mari yebvunzo dzeordinary level neadvanced level zvakanyanya izvo vanoti zvichatadzisa vana vakawanda kunyora bvunzo idzi. Godwin Manguja anoti panyaya inotevera.
Bandiko rehurumende rinoona nezvebvunzo reZimbabwe School Examinations Council kana kuti ZIMSEC ranyorera zvikoro zvese munyika richizivisa nezvekukwira kwemari yebvunzo dzeone A level kutanga muna chikumi. Chiziviso ichi chaonekwa neStudio 7 chanyorwa nemutevedzeri anoona nezvemari muZIMSEC Amaizet Muzenda. Chinoti chidzidzo chimwe cheO level chave kuita zana nemakumi mapfumbamwe emadhora kubva pamadhora gumi, kwozoti chidzidzo chimwe cheA level chakwira kubva pamadhora gumi nemashanu kusvika pamazana matatu nemakumi mashanu nerimwe emadhora. ZIMSEC inoti vanoda kunyora bvunzo muna chikumi vanofanira kunge vabhadhara mari iyi musi wa28 kukadzi, kwozoti vanoda kunyora bvunzo muna mbudzi vanofanira kunge vabhadhara mari iyi musi wa27 kurume usati wasvika. Vanononoka kubhadhara mari idzi vanozobhadhara mazana maviri nemakumi maviri nemasere emadhora pachidzidzo chimwe paO level, kwozoti madhora mazana mana nemakumi matatu nemaviri paA level. Mumwe mubereki asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti hurumende iri kuramba ichiomesera vabereki avo vakatoomerwa nechakare.
Izvi vataurwa hazvikwanisiki. Vanhu vari kumhanyisana nefees izvozvo vomhanyisana zvakare nevana vamwe vari kuenda form 5 vachitarisai madhetsi arikunzi ari kuvharwayo. Mari inenge yabva kupi? Mari yawandisa. Vabereki vari kumbotambira mari indastri yakavharika kai? Muri kutondera vamanguja. Taurirai the powers that be kuti hazvigoni zvavari kuita, vashaisha. Azviitezvo.
Mumwe mubereki wemuHarare vaStan Nyatsanza vaudza Studio 7 kuti vashamisika nezvaitwa neZIMSEC sezvo zvichipokana nezvakataurwa nebazi rezvedzidzo yepasi, iro rakati mari yedzidzo haifaniri kukwidzwa zvakanyanya kuitira kuti vana vese vawane dzidzo.
Nyaya iri kuitika ndeyekuti ZIMSEC haisi kuteerera zvotaura hurumende. Hurumende yakabuda pachena ichiti mafees ngaasakwire. Zvinoreva izvo kuti even nyaya dzemaexam fees hadzifaniri kukwira, asi tiri kuona ZIMSEC iri kukwidza mitengo yekunyora zvidzidzo.
Mutungamiri wesangano nomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nehurumende kurambidza vana vevarombo kudzidza munyika.
Tiri kupa ZIMSEC nguva inongokwana kuita mwedzi umwe chete kuti igadzirise nyaya iyi, vanhu vakwanise kuregista vose, vakwanise kunyora vari muzvikoro. Kana vatadza kudaro, vabereki vose vevarombo nesu varayiridzi vanoshandira kuti dzidzo iwanikwe nevanotambura, tichange tichizobatana tichimeka shuwa kuti hapana munhu achazonyora dzidzo kana varombo vasiri kunyora. Nenyaya yekuti hatingati vana vedu vatadza kunyora dzidzo yeCambridge, tovanyima zveyedu yemuno. Hatisi kuzotendera zvakadaro zvichiitika, ende hazisi kuzoitwa under our watch, and we are warning ZIMSEC kuti iise house yayo in order so that education remains accessible.
Bandiko revarayiridzi vechidiki mune rimwe remasangano anomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rashorawo zvaitwa neZIMSEC richiti vabereki vakawanda havakwanisi kuwana mari iyi. Kunyange hazvo mutauri weZIMSEC Nicky Dlamini abvuma kuti ndizvo zvaitwa neZIMSEC, aramba kutaura zvakawanda achiti nzvimbo dzese hadzisati dzaona chiziviso ichi. Gurukota rezvedzidzo vaKain Matema varamba kutaura neStudio 7 vachiti havatauri nenhepfenyuro ino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pa shortwave.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano re United Nations rinoona nezvevapoteri rinoti zvuru zvevanhu vemuMozambique mudunhu reCabo Delgado zviri kutiza kukwira kwekurwisana kuri kuitika uye kukuwadzwa kwevanhu nezvikwata zvakapakata zvombo. Kurambidzwa kwekupinda nekubuda kwezvinotakura vanhu muChina kwakanangana nekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus munyika iyi. Kunonzi kwave kutadzisa vapoteri vekuNorth Korea kutiza vachienda murusununguko. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reBeijing muChina, muzvare Samantha Siwanda, vanoti hurumende yemunyika iyi yawedzera mazuva ekuti vanhu varambe vakavharirwa mudzimba dzavo kubva pazuva rakukadzi 17 kusvika mwedzi unouya. Vanoti hurumende yeChina yakaisa vanhu pamagedhi enzvimbo dzinogara vanhu kuti vaongorore vanenge vachida kumbobuda vachitwasanudza makumbo munharaunda dzavanogara. Chirwere ichi chinonzi charura munyika iyi, uye sangano reWorld Health Organization rakatara kuti chirwere ichi chitorwe sechirwere chavhiringa pasi rose chinofanirwa kutariswa nekukasika. Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata muzvare Siwanda kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi.
Pari zvino hazvisati zvachinja ezvino kuti zviri kuita nani, kuti pari kutowedzerwa maybe from 17 kusvika kuna na March 2 zvavaita izvinezvi pamagedhi like ema different apartments, different houses. Paiswa vanhu vanenge vachicheka temperature vachikutarisai, saka vakubvumidza vanhu kuti mubude outside the gate uchizodzoka hako. Saka pari zvino vanhu vanokwanisa kubuda zvavo, but kubuda kwacho unenge usiri kuenda kure nokuti transportation imai kuna like public transportation hakuna. So maybe kubuda maybe kungotwa some sort makumbo uchifamba hako munharaunda imomo muchidzoka. Kora zviri kungonzi postponed until further notice. Saka hapasati pane date chairo chairo kuti zvinhu zvinoita normal rini.
Kopanyaya yekumabasa nekuzvikoro uye zvenenyaya yechikafu zviri kufamba sei?
Mabasa akatovharwa, zvikoro zvakavharwa, primary school, mauniversity nanhasi zvichiri zvakavharwa, hazvisati zvavhurwa because vanotomirirawo kubva kugovernment. Saka ingoriwo ndiyo until further notice. Panyaya dzechikafu pavhurwa nzvimbo shomba nini dziri kutengesa chikafu, but kutenga kwacho munotoita zvekuorder food online vachizodeliver, but havazobvumidzwa kupinda chaipo chaipo pamenge muri. Saka pane nzvimbo futi yekuti delivery yacho yasvika inonosiyiwa ikoko mozofamba kunotora ikoko. Iye zvino izvi maZimbabwenzi hatisati tane muZimbabweni abatwa nechirwere.
Vanga vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reBeijing kuChina, muzvare Samantha Siwanda vachitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7. Dare repamusoro nhasi rapa mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, uyo vavari kurambana naye muzvare Mary Mubayiwa, mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekurova mushandi wavo. Mutoro wedu Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvita chikumbiro chekuti muzvare Mubayiwa vatongwe vachibva kumba pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakarova mushandi wavo anoita basa rekuchengeta vana vavo, gweta ramuzvare Mubayiwa amai Beatrice Mutetwa vati mutongo wadare ramagistrate wekunyima muzvare Mubayiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa unofanira kusendekwa parutivi. Amai Mutetwa vati hapana humbo wakasvitswa kudare hunoratidza kuti muzvare Mubayiwa munhu anogara achipara mhosva dzakadai, zvakazopa kuti mutongi wedare ramagistrate Patriots avati vanogara vachipara mhosva dzakadai asi gweta ranga rakamirira hurumende panyaya iyi vaMichael Reza vati muzvare mubayiwa munhu ari kupomerwa zvakare mhosva yekuda kuuraya vachiwenga pavairwara vari muchipatara cheSouth Africa gore rapera saka nokudaro vati kurova kwavanoti vakaita mushandi wavo muzvare Delight Munyoro kunoratidza kuti munhu anoda zvemhirizhonga Amai mutetwa, vati hazvaikwanisika kuti muzvare mubayiwa varove muzvare munyoro mbama, sezviri kutaurwa nehurumende, sezvo vakakuvara maoko, kuburikidza nekuputika kwakaita bhambu kuwhite city stadium pamusangano waiitwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, nevatsigiri vavo muna 2018, zvataurwa navareza, zvapikiswa naamai mutetwa, avo vati hapana humbo hwekuti muzvare mubayiwa vakapara mhosva, yekuda kuuraya murume wavo, sezvo nyaya iyi isati yatongwa, vakabatwa nemhosva. Mutongi wedare, amai Erika Ndewere, vatura mutongo wekuti mutongo wedare remeja tutu uyu, usende kweparutivi, vachiti muzvare mubayiwa havanganzi vagare mujeri, sezvo vasina kubatwa nemhosva yekuuraya murume wavo, iyo yavakatopiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso. Amai Ndewere, vati muzvare mubayiwa vabhadhare madhora churu nemazana mashanu, ari maRTGS, semari yechibatiso, uye kuti vazvipire kumapurisa epabhoredho kamwe chete pamavhiki maviri, uri musi wechishanu, uye kuti vagare pa 64 Folly Jones Crescent kuGlenlawn, uye kuti vasavhiringidzana nevafakazi panyaya iyi. Mutungamiri wetajamuka, vapromisi mukwananzi, vati mutongo wakanaka waturwa nedare, asi vanoti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa muzvare mubayiwa navachiwenga.
Ndozvisoropodza zvikuru kuti makurukota ehurumende neenyika, anotora masimbawo ehurumende votanga kushandisira vangava vakadzi vavo kana mhandu dzavo dzisinei nezvemutemo wenyika ndozvatiri kuona zvinonyanyoitika pakati pavachiwenga nembova mudzimai wavo
mune imwewo nyaya yanga iri mumatare muzvina bhizimusi ane mukurumbira vaGenius Kadungure avo vanozivikanwa nezita rekunzi Jinimbi vanyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekunzi vakapinza munyika motokari yavo yemhando yepamusorosoro gore rapera zvechikiribidi mushure mekudzikisa mutengo wemotokari iyi mapepa ari pamberi pedare anoratidza kuti vakadungure vakadzikisa kukosha kwemotokari yavo pavakasvika pamuganhu wenyika kuBait Bridge kubva pamamiriyoni matatu nezviuru mazana zvemarands kusvika pamiriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe vachuchiso yenyaya iyi vanoti vakadungura havana kutaura mari yechokwadi pavakapinza motokari yavo yemhando yeBentley yavakatenga kuSouth Africa hurumende inoti vakadungure vakabhadhara mari inoita zviuru makumi masere nechimwe chete zvemadhora ekuAmerica kuti motokari yavo ipinde munyika zvakaita kuti hurumende irasikirwe nemari inodarika zviuru makumi mashanu nezvisere zvemadhora ekuAmerica vakadungure vanzi vadzoke kudare musi wa20 kukadzi uye gweta ravakadungure vaJonathan Samukange vati vachakwidza nyaya iyi kudare repamusoro ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Namushaka performa tawiri hanzi handizvo ndavinga pano vateereri musakanganwa kuti chirongwa chelive talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzezvematongerwo enyika sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vanhu vanenge vakundwa musarudzo vanofanirwa kubvuma kukundwa Muzvare Mary Mubayiwa vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Tabatashuka kumagume chirongwa chedu, anokuunika ene mufaro, semazuwa ose, ndini wenyu jonga kandemiri, ndiri mu Washington DC, ndi kusemina Ntungamili Nkomo.
So kuhizika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Le chona njani ntanga zomuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 7 kuNhlolanja 2020 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ubona isituation omele be khona ngidiyane ukuthi uchamise hlelo lusinyaka umele kubona ukuthi maye ngasakukhulumisa nawo lomnangako akawini lutho. Lomnangako la kumele kubone ukuthi maye ngasakukhulumisa nawo uchamisa akulanto oyiwinayo. Yiko owo isituation enjalo yasifiki iyo njenge isu.
Omunye wabasakhulayo abaxotshiweyo kubandla leZANU-PF uthi umongameli Mnangagwa kumele ahlale phansi akhulumisane lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa.
Ngizile abamele bekhulume ngazo ezokugcinwa kwama-rights akaZulu walapha e-Africa kodwa bona kabayagidileli bekhuluma ngendaba lezi bagidinela ukuyakhuluma indaba eziqeda isikhathi kanye nokuqeda imali befuna nje ukuphongukudla izimali bephapha ngamafremathina kunyelelithaba lezani.
Umongameli Mnangagwa uye kwele-Ethiopia namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni we-African Union Ordinary Summit oqala ngesonto. Uhlelo Woza Friday silomhlabeleli wengoma zokholo u-Audrey Chenayi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Omunye wabasakhulayo beZANU-PF abasanda xotshwa ezikhundleni umnumzana Godfrey Senengamo namuhla ukhuthaze umkhokheli webandla lakhe umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi akhulumisane lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa balungisise okuhluphayo elizweni. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
UTsenengamu uveze lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe eMedia Center eHarare lamhlanje. Udubo lwenkohlakalo elizweni soluyisindaba phendule, ngakho ke ukhuthaza uZulu ukuthi aphakame alwisane lalo kungakhathalekile ukuthi ungowaliphi ibandla.
Saka ndoda kuwabvunza ma-leaders aya kuti
ngifuna ukuyibuza linkokheli ukuba uyini okwehlulayo ukuthi sihlangane. Udubo silisibili olwenza lingahlangani ukuthi sikhulumisane kuyini. Hambe kudinga ukuthi uZulu weZimbabwe angene ezitaladeni atshengisele abantu balimazane ukuthi libone ukuthi kulesidingo sokuthi lisebenzisane.
Together they will find a solution.
U-Ostanos Gift Siziba uthi limqotho lelo eselikhulunywa nguTsenengamu.
Amazwi akhulunywa ke nguGodfrey Tsenengamu amqotho mayelana lokuthi kube lokuhlanganiswa umongameli bamabandla eZANU-PF MDC kuyinto eqakathekileyo ngoba kuyikho ke okuyenza ukuthi lizwe lingayiphambili ke esikhangelele ukubana ke umnumzana Mnangagwa ke lo mongameli Advocate Nelson Chamisa bayiba bathungela amabandla amakhulu elizweni. Lokho kutshengisa ukubana uGodfrey Tsenengamu ubona ukubana inhlanganiso yePoland ayisiyo engayenza ukubana abantu behlangane njalo engahambisa ilizwe phambili.
Kodwa umsekeli kanobhala ehlangothini lwabasakhulayo kuZANU-PF uMabutho Moyo uphambana lokuvunyelanwa ngababili labo okokuthi uMnangagwa loChamisa bakhulumisane.
Khetheni ngomnyaka ka-2018 ubaba uMnangagwa wanqoba lokubonisa abantu beZimbabwe bamnike ithemba njalo ibandla leZANU-PF enika i-2/3 majority eParliament. Asingeke sithi abantu beZimbabwe bekhethile sibe sesithi thina hayi kumele kukhulunyiswane kukhulunywani. IZimbabwe lelizwe elile-constitution, iZimbabwe ilizwe ledemocracy, ngakho ke idemocracy izathestwa njalo ngo-2023. Okwakhathesi abantu abavumela uba uMnangagwa abuse, uba uMnangagwa alungise ilizwe.
Okudingwa nguZulu weZimbabwe uMoyo ethi yikubona isimo somnotho silungisiswa hachi ukukhulumisana kwenkokheli ezimbili lezi ngoba singekho isizathu salokho
fonte eqhakathekileyo kade singa sikhangele entweni eziqhakathekileyo sifuna ngabantu bezimbabwe abantu bezimbabwe kade sibakhangelele ukuthi isimo somnotho sibe nganeno because siyananzelela ukuthi kulobunzima obukhona ngakho ke uhulumende wezanu PF usebenza gadalala ukuthi isimo somnotho sibe nganeno lokho ukuthi ubaba umnangagwa umela hlane lomnumzana uChamisa asonto eqhakathekileyo khathesi
enye ingcwethi ecubungula ezombusazwe owenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana bekezela gumbo uthi lanxa kungumbono omuhle akaboni kusenzakala
kumele kube lolutho lwenzakalayo lwenza ukuthi bonke boyithu bebone ukuthi bobabili bebone ukuthi akusahlaleki lapho emahhovisi nabo ubuhlungu kumele kube buzwakala kibo bonke boyithu njalo kumele bonke bebekuzwa ukuthi nxa bengasangenanga ekukhulumisaneni kukho bonke abawini lutho kula nto abayiwinayo kodwa bonke kumele yabona isituation okumele ibe khona ngiliyane yokuthi uChamisa ehlele ehofisini yakhe kumele bone ukuthi maye ngasakukhulumisana nalo mnankakho akawini lutho lo mnankakho layo kumele bone ukuthi maye ngasakukhulumisana nalo uChamisa akula nto oyiwinayo yikho isituation enjalo sikafiki kiyo thina njengelizwe
omunye wakhe uTsenengamu uLouis Mathutu ube ngekho kulomhlangano lanqabe kumele babe ndawonye njengalokho abakwenza kowakuqala lapho ababetha khona amagama alabo ababikwa bekhokhela kwezenkohlakalo eZimbabwe uthethele lithuba uTsenengamu ukuveza uhlelo lweZimfirst agenda lapho anxuse abasakhulayo bonke ukuba basebenzelane ukulwisana lemisebenzi yenkohlakalo elizweni ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis kama
Umongameli Emmerson Mnangagwa ulubhekise kwele Ethiopia namuhla ukuyaphatheka emhlanganweni we-African Union oqala ngesonto. UMnangagwa uzahlangana labakhokheli bamanye amazwe e-Afrika bekhulumisana ngendlela zokuqeda izimpi kuleli zwekazi kanye lokuthuthukisa impilo kaZulu. Omunye wabalwela amalungelo oluntu umnumzana Charles Nyoni uthi inkokheli ye-Afrika kumele iqhakathekise njalo udaba lwamalungelo oluntu.
Yamangalisa sibili ukuthi umhlanganiso we-AU uyagijima uye kuChina usiqeda nje isikhathi kanye lokuqeda izimali usithi ufuna ukukhuluma ngokokuqeda izimpi nokungawelelani emazweni ase-Afrika. Kodwa bona nje sibakhangela ukuthi inkinga ezihluphayo emazweni e-Afrika abafuni ukukhuluma ngazo inkinga ezifanana nokubulawa kwabantu ngabohulumende abakhona njalo ne-corruption nokutshontshwa kwezimali kanye lokuyalela ezikhundleni nokutshontshwa kwamavoti ama-elections abakhulumi ngakho kodwa bagijimela indaba nje engela njelamqondo ukuthi bekuthala bekhuluma ngayo indaba ezilungiseka yodwa nje uma bengaqala ukukhulumisana indaba ezamapolitiki kanye nendaba ezihambelana ne-corruption nendaba ezihambelana nokutshintshwa kwamavoti ngoba sonke siyakwazi ukuthi lapha akulala elizwe lise-Africa elike laba lama-election kwayekela ukuba nje nokuphikisana kumbe nokubotshwa kwabantu kumbe nokutshaywa kwabantu kumbe nokubotshwa kwabantu okuba yize into eziqhakathekile abamele bekhulume ngazo ezokugcinwa kwama-rights akaZulu walapha ase-Africa kodwa bona kabadidizeli bekhuluma ngendaba lezi bagijimela ukuyakhuluma indaba eziqeda isikhathi kanye nokuqeda imali befuna nje ukuphungula ayakudla izimali bephapha ngamaframe athina kungelethi abakwenzayo so kimi ndinxanga ukukhanyele lokho nje kuqeda isikhathi abakwenzayo nje
ngezinye indlela uthi i-African Union kumele iqakathekise kakhulu udaba lokulondolozwa kwamalungelo oluntu
akumelanga nje iqakathekise konokho kuphela kumele iqakathekise kulondolozwa okwamalungelo abantwana be-Africa njalo nokuqakathekisa umthetho elizweni le-Africa olokurespekta i-constitution zonke ze-Africa kanye nokungafuni ukuyalela ezikhundleni in fact ukuqedile ukungaqedi nje isikhathi into ekumele yenziwe ukuthi yona i-African Union vele kumele i-disbande yona ngokwayo kubuye nje kumbe kungene abanye abantu abangani bangcono abakwaziyo ukuthi i-Africa kuyini oku-right for Africa ngoba laba sekuyi-old people's club le vele ukuthi amadalala aphonge ukuthana nje ekhuluma indaba ezingelangqondo nje kodwa bebhizi bebulala abantwana be-Africa
lapho umnumzana Charles Nyoni ulwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu. Sixoxela eHarare.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku shortwave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inhlanganiso yeMisa Zimbabwe isisole uhulumende isithi lokhe eqhubeka ngokwephula amalungelo entatheli izindaba. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Kwalola beMisa Zimbabwe liveza ukuba umnyaka ka-2019 waba lezehlakalo eziningi zokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba okugoqela ukushaywa kabuhlungu ngamapholisa ziqhuba umsebenzi wazo. AbeMisa bathi kule ntatheli izindaba ezifika ijumi lambili ezatshaywa kabuhlungu kuthi eziyisikhombisa zahlukunyezwa ngendlela ezehlukeneyo. Ingcwethi ecubunga ezomthetho eligqwetha umnumzana Kudawobe uthi bakhathazekile ngokungahlonitshwa kwamalungelo entatheli ngoba kwenza besabi ukubhala indaba ezisola uhulumende.
Phuza kukahulumende ekuguquleni imithetho eZimbabwe kutsho ukuthi abathathela izindaba lokhe besengozini yokubotshwa uma bengabhala indaba ezibonakala zingani zihola zisola uhulumende kumbe izindaba ezingani ziphikisana lalokho uhulumende akukhulumayo. Njalo sikubona ngokuthi amakhomishini afana leZimbabwe Media Commission kumnyaka ka-2020 kawayenelisi ukurejista kumbe abathi ngesilungu accredita ama-journalist ukuthi asebenze eZimbabwe for umnyaka ka-2020.
Lokhu kusekelwe ngumgcinisalo wenye njalo inhlanganiso yabezindaba e-Voluntary Media Council of Zimbabwe, VMCZ, umnumzana Lofty Dube.
Uhulumende umsebenzi okade wenza ukuthi etshintshe imithetho ephathelene lokuqhuba kwendaba zombiko amabhili esingakuthi ngamabhili ngesilungu bebesiphe ibhili yeZimbabwe Media Commission the Freedom of Information ebebesithi bazahambisa eParliament. Kodwa esikubonayo ngalawa mabhili ukuthi ngombono wethu ngendlela uhulumende ahambe ngayo esinika la mabhili ayatshengisa ukuthi akusoke kube lenguquko enkulu ezayenzakala kule imithetho ebesilayo ekudeni. Njalo uma ukhangela indlela abakwenze ngayo lendlela abale ukufaka ezinye izinto ebezifunwa zintatheli izindaba kutshengisa ukuthi uhulumende kazimiselanga ukuguqula umthetho ephathelene lokuhambiswa kwezindaba.
ULeopold Mnente wenhlanganiso yentatheli ezisakhulayo eYoung Journalists Association YOJA uthi bayavumelana lophenyo lwemisa.
Njengentatheli izindaba sesike sazama sibili ukukhuluma lohulumente ukuthi ephangise eyenze lawa ama-reforms efake lawa ama-reforms kodwa esesikubonayo ukuthi sokusiba worse. Sesibona ama-journalist echaywa, sesibona ama-journalist ebotshwa la uhulumende kala ndaba lakho. U-Minister of Information uMonica Mtshwangu uyabe lokhu ethule even ningabhala izincwadi licela sibili ukuthi laye eke khulume namapholisa kakhulumi lawo nxa imisa isithi uhulumende uyatshengiseka sibuthi kafuni ukufaka ama-reforms. Siyavumelana lakho lokho njengentatheli izindaba especially intatheli izindaba ezisakhulayo.
Kodwa omela ibandla leZANU-PF uhlangothi lwabatsha kobulawayo umnumzana Munashe Mduta uthi uhulumende uzimisele ukuguqula isimo sokwethulwa kwembiko ngokukhululekileyo.
Ama-reforms ayenzakalayo kathesi ayatshengisa kakhulu ukuthi uhulumende weZANU-PF is very committed kuma-reforms ayemedia and committed to ma-reforms nje ayelizwe jikelele. Siyabonile ama-amendments ayenziweyo ku-IPA. Sibonile ama-amendments ayenziweyo kumanye ama-laws akhona ahambelana le ndaba zemedia kutshengisa kakhulu ukuthi the commitment is there. And ukuthi abantu bethi there is no commitment kuyize ngenxa yokuthi if you look at it ever since 2017 up to today sokulezinto ezijintshile eziningi ezitshengisa ukuthi amathuba sevulekile
if freedom of expression is being guaranteed. Obviously, yes, abantu bangakhuluma okuningi bafuna ukuthi into zakho zenzeka fast. But this is a process, it's not an event. And siyakubona kakhulu ukuthi this process is ongoing. It may not be happening ngendlela kumbe ngesikhathi asifuna ngabanye abantu, kodwa kuyayenzakala. And we are very happy ukuthi the government is very committed into this. Ukuthi into lezi zenzakala ezama-reform.
Abemizwa Zimbabwe bathi loba nje uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wathembisa uZulu ukuba uzawahlonipha amalungelo abantu, indlela aphatha ngayo intatheli kayikutshengisi lokhu, ngoba kusukela ngomnyaka ka-2018 kusiya kumnyaka odlileyo ziqongile izisakalo zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba. Imithetho evimba ukusebenza kwentatheli efana le-Access to Information Act, IPA, uhulumende uthi iyaguqulwa, kodwa incwadi zithi emisha efana le-Zimbabwe Media Commission Bill le-Freedom of Information Bill iyazifanana nale midala. Imizamo yokukhulumisa lo mphathintambo ozokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa lomsekeli wakhe umnumzana Andrew Mthodi yehlule njengoba bebengadobhi umakhala ekhukhwini babo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Live talk lamhlanje sikhangela okwenzakala kwezombusazwe elizweni. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe namafitshane. Udokotela Wen Liang wakwele China owajeziswa nguhulumende welizwe lakhe ngemva kokwazisa umhlaba ngokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus usebulewe yilo mkhuhlane esiba ngomunye wabangamakhulu edlula isithupha 636 asebebulewe yilo mkhuhlane. Abomanyano wenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kwele Malawi, Ave Human Rights Defenders Coalition, bathi bazangena esaladeni betshengisela nxa umkhokheli wekhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho engekela ukusuka esikhundleni. Abachuchisi bomthethwandaba weMelika bapha ubufakazi bokuthi osakhulayo omhlophe otholakale elecala lokudubula ebulala abantu abangamachiyomi edlula amabili edolobheni le-El Paso elisemngceleni lele-Mexico nyakenye afunyanwe elecala. Inhlanganiso emela izikhalazo zabeZimbabwe kwele South Africa, iZimbabwe Community in South Africa, iqhube umhlangano wokukhanda amacebo okuqeda ubugangi obudalwa izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Kubika uBenedict Nhlapo.
Isikhulumeli senhlanganiso yabeZimbabwe asebehlala kwele South Africa, umnumzana Bongani Mkhwananzi, ukuthi babizele umhlangano ngemva kwezikhalazo eziningi zobugangi ebezisenziwa izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Lokhu uthi sekusenza uhamba umuntu echelesile ezikhulumela kumakhalekhukhwini wakhe kube ingozi enkulu ikakhulu enzekini edolobho leGoli lemalokishini ahlala beZimbabwe abaningi eHillbrow, Beria leUvel.
Abanye babantu babuyele ekhaya bacocobisa bazenza imhlulwa le bebuya ngapha bezenza ukuganga. Sikhuthaza ukuthi umuntu kasebenze, asebenzele umndeni. Abantu abangacreate imarket for ama-criminals, for instance kuthenga impahla ezidontshiweyo, so sithi ebantwini bakithi lingakhohlwa ukuthi emuva lathiya kunjani.
Isiphathamandla se-ofisi yeZimbabwe eJohannesburg, uconsula Melody Chaurura, layo bekhona kulomhlangano. Yena-ke uthi isenzo sokubulawa kwepolisa eDiepsloot okubikwa senziwe ngabeZimbabwe yinto ethelela abantu bonke ihlazo.
Zimbabwe strongly condemns any acts of criminality by either our people or anyone in South Africa.
Asisekeli imisebenzi yokuganga njalo sikhuthaza abeZimbabwe bonke ukuthi bahloniphe umthetho.
Nationals residing in Zimbabwe to respect and abide by our laws.
Inkosi yakwamthokazi kulelani lobhengula kukhumalo obesemhlanganweni munye ukhuze abantu ethi kubi ukuthi umuntu athi esemzini aziwe ngobugebenga.
kuqakathekile ukuthi singalibali ukuthi size la kuzoqasha nje ukuthi silungise ukuhlala ekhaya. Manje ukuthi sifike la sibe comfortable, senze izinto ezingalunganga, anginamakhelwana osozivumela siqhubeka kanjalo. Kodwa ke akuvumelanga ukuthi nabo abasizuthe manje. Kumele nje kuhlalweni phansi kulungisane nje emacala. Yiko ke esihlangene.
Iningi belasemhlanganweni liso lamapholisa ngodlelana lalezi gebenga ngoba kazibotshwa. Lezi botshwayo zikhululwa masinya. Kodwa ke sifaka amandla samapholisa laso besikula umhlangano Lieutenant Colonel Mthekiso Mfokeng uqonqosela abantu ukuthi bamangalele insitha amapholisa adlelana lezi gangi ukuze lawo abotshwe.
Ngicela kumphakathi wonke ukuthi amapholisa ayenza okungalungile. Mabatshele ustation commander wala bahlala khona ukuthi say iphoyisa elisonge sikhathi sonke ugqoke so igama lakhe Usman Mani uhamba ngemoto engine registration engine ukuthi nali iphoyisa lenze lokhu nalokhu nalokhu. Kuzo zonke imoto zesiphoyisa sine AVL automatic vehicle location system.
Kuvunyelwene kulomhlangano ukuthi kuzabunjwa iqula lokulwisa ubugebenga lobo eligoqela amapholisa abezomdabu amabandla ezombusazwe izakhamizi labenhlanganiso zezizalwane seZimbabwe kwele South Africa. Abangenele umhlangano bagoqela abantu makhaza abezenkolo abezomdabu lamabandla athiyeneyo ezombusazwe eZimbabwe. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, ngiuBenedict Mhlapo.
Kwezemidlalo lamhlanje inhlanganiso yezifa isikhuthazwe ukuthi ingavumeli abadlali asebekhulile ukuba badlale ezigabeni eziphansi ezibalisa uDivision 2 lo Division 3. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ngesikhathi esipha isipho semendulo ezombala wegolide lezombala wesiliva eziphiwe inhlanganiso yezifa ngabanye bakhe abahlala phesheya kolwandle. Bona abangathandanga ukuvezwa ngamagama intatheli zindaba yezemidlalo uSikhumbuzo Moyo uthe labo bantu bacele ukuba afikise isicelo sokuba kuzigaba eziphansi kudlale abasakhulayo kuphela ukuze umdlalo wenguqu uthuthuke kwele Zimbabwe. Esephendula umgcinisihlalo wenhlanganiso yezifa edolobheni lakoBulawayo Alan Mpofu uthe yena bavumelana lawo umcabango wokuba kuzigaba ezingaphansi kudlale abasakhulayo.
Kungumbono omuhle ukuba kube lomthetho othi kusigaba sika Division 2 la ku Division 3 kudlale abadlali abeleminyaka ethile, njalo yinto esiza ihlafuna kabanzi njengenkokheli.
Umgcini sihlalo wezifa Southern Region uAndrew Tabela laye ungezelele wathi umbono wokuba ukhangelisiswe ukuba kuzigaba eziphansi kudlala abantu abaleminyaka emingaki muhle, njalo wathi bazaxoxisana ngawo kabanzi emhlanganweni ababalawo minyaka yonke i-annual general meeting. Kusigaba se-Premier Soccer League kulo mthetho othi amaqembu kumele abhalise abadlali abahlanu abaleminyaka engaphansi kwamajumi amabili loba nje kulensolo phezu kokuba malutshwane amaqembu apha labo badlali ithuba lokudlala. Imendulo lezi ezivele kwele Bhilithani zidingelwe izigaba ezibalisa esakoBulawayo, esemathebeleleni North, esemathebeleleni South, esemidlands kanye lenhlanganiso ye-National Association of Secondary School Heads. Ngiyimele Studio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday lamhlanje si lomhlabeleli wezokholo uAudrey Chennai yena ohlabela ekoBulawayo. Kubika intatheli zindaba yethu uEzra Chisosibanda.
Radeli kaUdlela uqala lesihloko esithi I put my trust in him. Lengene kozwakala ebantwini kukhanya isedumile kakhulu wonke ukuthi ziyajunqa.
Ulungile unomu melela mina.
Ngazalelwa eHarare Glenview, nakhulela kwaBulawayo eLuveve, ngafunda eLuveve High School. Ezomculo nje ngaqalisa nasesikolo, but professionally I started in 2012 khona kwaBulawayo, kulapho engalauncha khona my first album in 2018.
Njengabaculi abaningi othilayo kukhona wamthintayo ngaphakathi womenza waba lesifiso sokucula.
Ngikhula nje ngangithanda mama Shingisai Saluma. Unabanya basakulayo Janet Manyoa, Matanda Njalo, and also I love Nigerian gospel artists like Victoria Orenze. Album yami, it's called I Put My Trust in Him. Yes, cutting the sense of this album, I was there how to go about it, but I just had to put my trust in Itembele Uye Uti Uzayanza Uti Wenzagai.
Ezenkolo amaningi kulezi nsuku sesiphala sabaculi bengoma zokholo njalo abaculi abahlangana lapho bayaxhasana kulo mculo.
Church and Sunday you try Eco Life Assembly. So singe nga seven zalo Paula Sarah, gule ngoma esayenza sonke, itwa Call on the Name of the Lord. It was also featuring Otongo Tinashe Soft from Family Voices. Singe nga seven zalo Natsisai Talia Mzamiri, like she's an upcoming. Singe nga seven zalo Otongo Prophetess Nana Chinyere from Nigeria. Uyo ingoma yami egu YouTube etholakala ungayidinga as Hallelujah or Uyangihola, you find it there on YouTube.
Othi Jenai njengabaculi bonke ucela ukusekelwa yini balaleli njalo umculo wakhe uyatholakala endaweni ezijiyeneyo.
Imusic yami itholakala ikakhulu e-church yethu e-Eagle Life Assembly. Mashops awe video easy khonapha koBulawayo. Ngiyatholakala njalo ku-Facebook as Audrey Chennai. Ngiyahlabela endaweni ezijeneyo kuma-conferences e-church, emchadweni, ma-birthdays. Ngiyabonga kakhulu ukungisekelela ukwenzayo even on Facebook and different places where I go to minister. Ngithemba njalo ukuthi liza kubekela phambili lingisekela kulo msebenzi engiwenzayo. Ngiyabonga.
He's got plans for you, plans to keep you and never harm you. He said.
Umculo wengoma zokholo uyathoba njalo uyaduduza umuntu. Asikhathi sinye udumisa uSomandla ngasenzela khona. Namhla besilo Origin High. Ingoma zakhe zokholo kuhlelo waza. Ozo Friday. Nithekini, put your trust in God. Mpela soto emnandikini lonke. Ika mnamu Ezra Jesus ba.
Chennai esabela kamnandi lapho bekuhlelo Woza Friday lensizwa yangakithi uEzra Jesus Banda ukusiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Omunye wabasakhulayo bezanu PF abaxotshwe ezikhundleni umnumzana Godfrey Senengamo uthi umnangagwa kumele akhulumisane ilo mkhokhelo MDC umnumzana Chamisa. kwanele olivalelisayo muntunga milinkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.